A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, October the 29th, 2015. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are going to be looking at the plight of women in the rural areas, especially in regards to the upcoming farming season. We are looking at some of the food shortage issues that they've been facing. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 5940 and 15455 shortwave frequency Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, as you know, Thursday is your day. Join us here on the Women's Roundtable, Pachina Chemadzimai.
We are also on the internet, on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com. Loba ku www.voandebele.com. Loba njalo ku www.voashona.com.
In the land we ever go,
onions and cabbage and spinach. Every vegetable are found there.
Welcome if you're just joining us here on the Women's Roundtable, where today we are focusing on Rural women and as they prepare for the new planting season that's upcoming. We are looking at some of their food problems that they've been facing. What are your views on the issue?
Marvelous. The Famine Early Warning System Network, the FuseNet, in its report at the beginning of the month, warned that most households were likely to face diminished food access due to limited livelihoods and coping options, especially in the south of the country, in the rural areas.
Yes, PJ, according to the same organization, due to the low maize grain supplies and markets in southern provinces, most communities are actually opting to purchase less preferred maize meal instead.
And also limited livelihood options are expected to continue from this month of October through to December in the southern region due to poor livestock conditions and prices because of dryness and the spread of foot and mouth disease, as well as the below average rainfall forecast.
And PJ FuseNet says planning for the 2015-2016 lean season, humanitarian assistance is being prioritized for the worst affected provinces in the south and should begin, you know, it should have begun actually this month. But however, lower than normal targeting levels are expected because of the constrained funding environment. As we all know, donors, you know, seem to be shunning some of these problems that some of the countries are facing. And because of also below, you know, lean season assistance for coverage is likely to result in a higher number of people facing food access challenges from January through to March next year.
With this in mind, then the Zimbabwe Farmers Union is advising farmers to be cognizant of the shorter farming season due to climate change, as well as plant short-term varieties of crops.
Yes, PJ.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje asihluzeni bomama. Lamhlanje lapho esikhuluma khona labo mama basemaphandleni, sikhuluma ngenhlelo zabo abalazo khona ngale ngasemaphandleni, sikhulume njalo ngenhlupho abadibana lazo emaphandleni ukuze baselele imuli zabo. Sithe namhlanje siqhakathekise omama basemaphandleni njengoba izulu sokumeleline ngalesi sikhathi, kodwa ke ngale iminyaka yokuguquka komkhathi siyananzelela ukubana izulu lokho lisiba lilutshwane iminyaka leminyaka. Ngakho ke lalo mnyaka okuna kwezulu ababona ngezomkhathi bathi bona vele izulu langkhona lizaba lilutshwana. Inhlanganiso ezinjengabo FuseNet zithi zona vele sokumele abantu babuthaniselwe ukudla, ikakhulu ezigabeni ezingani izulu vele isikhathi sonke, izigabeni zangezansi kwezwe eZimbabwe, kubo maThebeleland, maThebeleland South, kumaThebeleland North, kanye laseNkabazwe laseMashingo.
Ehe, PJ, aiwa, nasi muchirongwa chedu chemadzimai. Tiri kutarisa zviri kusangana nemadzimai mumaruva. Nyanya panguva iyo, PJ, madzimai nevamwewo vari kugadzirira mwaka mutsva wegore rino. Asi tiri kunzwa sekutaura kwawaita PJ kuti masangano akawanda ari kuti iwo gore rino pangangoti netsei, nekuti zviri kunzi mwaka mvura ichati nonokei kuuya, uyezve vari kuita zvokurima vari kukurudzirwa kuti varime nikirima seeds ayai
anokwa mbesa
mbesa dzinokumbidza kuipa uyezve dzisingadi mvura. Saka nhasi ndo zvatichange tichikurukura PJ. Asi ndaita rombo rakanaka ndakwanisawo kutaura nemurimi wechidiki mudzimai. Iye ari kutoita ari kurima pachikuru kunyange zvake ari wechidiki. Tombonzwa kubva kuna sisi Ruramiso Mashumba vanorima ivo vari kumarondera. Timbonzwa from Ruramiso Mashumba.
Magadi henyu vaterere, ini ndinoitwa Ruramiso Mashumba. Ndiri murimi muno muZimbabwe. Ndinorima horticulture mainly. Ndinorima peas dziya dzatinodya, asi ndinorima ndichidzitumira kunze kwenyika kuUnited Kingdom nekuSouth Africa. Ndine makore ndichirima peas nezvimwe zvandinorima zvinenge mapotatoes matomatoes. Ndinokurudzira hangu madzimai kuti vatarise kurima sechinhu chinokwanisa kuvapa mari, nekuti vasati nyanya kutarisa nyaya dzemvura. Yemvura yakakosha, asi kune zvinhu zvatinokwanisa kuita sekuisa irrigation system nekurima kuenda kunonzi climate smart agriculture kunochengetedza mvura nekuti water harvesting. Saka ndinokurudzira vamwe madzimai kuti vari kuda zvavo kurima varime nekuti kurima kune mbayiro wakakura.
Ndezvipi zvavangawanikwe vachirima tichinyanyotarisa yedu madzimai ari kumaruva vangange vane nzvimbo diki yavanokwanisawo kuti varime vachiita kuti vazoriritira mhuri dzavo, zvii zvaungavakurudzire kuti varime?
Zvekurima manje zvakawanda. Muno muZimbabwe titori neproblem yekuti zvone hatikukwanisa kurima chikafu chakawanda chatinodya. Chikafu chakawanda chatinodya takapinda mumasupamaketi edu tinoona kuti chikafu chakawanda chirimo chinobva kunze kwenyika. Tichireva kuti zvekurima zvakawanda zvatinokwanisa kurima. Tinokwanisa kurima zvehoticulture, muriwo, madomasi zvakadaro daro, kana tinogona kurima chero even magrain culture. Zvese zvine maketi muno muZimbabwe. Saka handifunga kuti munhu anganetseka nezvibereki nekutsvaga chekurima.
Pane mamwe magungano here anobatsira nyanya madzimai anenge achifungawo kuita izvozvi zvekurima?
Nezvimezvi munogona kubatsirwa nekujoina maunion nevamwe vanoitawo maprogiramu evakadzi vanoitira kuti vakadzi vaungane vabatsirane. Ndiwo maprogiramu anenge akurudzira kuti madzimai ajoine. Senge kuZimbabwe Farmers Union kune programu yemadzimai inobatsirawo futi madzimai kuti vapiwe dzidzo nezvekurima nezvimwe zvakadaro. Saka ndinokurudzira madzimai kuti vajoinewo maunion anenge Zimbabwe Farmers Union.
Thank you. We heard PJ from one of our young farmers, Ruramiso Mashumba, who is farming in Marondera. But also here we have one of our valued guests, Mrs. Busi Bango from Empritech. Welcome to the program. Hello, Mrs. Bango.
How are you?
Oh, welcome to the program. We may need you to speak up just a little bit.
Okay,
yes, we can hear you now. We just heard from some of our valued listeners from different provinces who are talking about some of the issues that they are facing in their regions, especially when it comes to food security and also just markets for some of the crops that they're growing. As Empritech, how do you help in such a situation when it comes to markets? What do you do as an organization?
What we do, we've worked with quite a number of different groups, so different people in rural areas in different parts of Zimbabwe. Particularly, we've worked with people in Manicaland, in Masringo, in Mashonaland, as well as in Matabeleland. And what we do is we try to engage some of the potential markets that we see in urban areas and introduce the products or the produce from these rural communities to these urban potential markets. But before we do that, we would actually have worked with the producers in the rural areas in terms of training them in understanding their businesses, training them in appreciating things like financial management, record keeping, training them in appreciating things like quality and how to package their products so that they are suitable for the targeted markets. And over time, we then take their produce that they have produced and marketed and produced and packaged and take it to these potential customers in urban areas.
Okay, thank you, Mrs. Bango. PJ, I think you wanted to also chime in there.
Yeah. Siyakwamukela nkosikazi ngupango kumbe ngupango. Ngicabange njalo.
Yeah.
Ungabulisa abalaleli njalo usichazisele ukuthi lina njengenhlanganiso ye-Empritech liphathisa njani omama lapho nxa sebefuna ukuthi bathengise emkambo izinto zabo, ngathi izilimo zabo lezo abazilimayo kumbe njalo konke ababe befuna ukuthi baphathiswe ngakho kwezamabhizimusi.
Ngiyalibingelela balaleli lonke nje eZimbabwe jikelele. Esikwenzayo thina siyasebenza labo mama, kodwa sisebenza labo mama kuphela.
Yeah.
Siyasebenza labo baba, siphinde sisebenze nje labantu esingathi yi-youth, i-young people.
Yeah.
Ngendlela zokuthi amabhizinisi abo bengawenza njani, bengawamaneja njani. izinto ze ubamba izimali imali yabo abayenza ku business kumele bayibambe njani ukukhona nje konoko abakulimayo whether bayenza izilimo kumbe ba produce anything else ongayisozinto zokulima kumele bakuproduce njani njalo ukuthi kubelele ukuthi kube le appeal nxa ngingatsho ku appeal to i market abayifunayo le kumele bakwenze kube njani in terms of into engathi quality lokuthi bakupackage njani nxa ufanele ukupackage so nxa sesiyenze njalo siyabafundisa ukukhe konke lokho bese sithi sihambe sesiqoqoda kuma different potential customers esingabe siwabona ukuthi engafuna into lezi eziproduce ngumama kumbe ezilinywa ngumama singene kuzo zonke lezi zindawo sibatshele ukuthi labo mama abavela endaweni enje abalima izinto ezinje singafuna yini ukuthi lizithenge kodwa okunye sasikwenze lokho esithi ngama-market fairs kumbe ama-exhibition esithi khona sithathe sinxuse abantu abaningi esibonayo ukuthi bengabe bengabantu abangaba lesifiso sokuthenga izinto lezi eziproduce kumbe ezilinywa ngumama bese sikhetha nje amalanga kumbe ngamalanga amabili kumbe ngamalanga amathathu esisiba khona esithi senza khona i-exhibition yethu le bese bebuya omama sekwenziwe lowo mkhankaso babuye kumama konke labantwana abayibo abasebenza kweli-youth let me say babuye-ke befake izinto zabo zimiziya thina siyabe sesinxuse laba abantu esikwazi ukuthi ngabantu abangaba lesifiso zokuthi bathenge into lezi ezilinyiweyo bese bebuya-ke bekhangele laphana abathengayo bafike bathenge
ikuxhumanisa abathengi labathengisayo
ikuhlanganisa abathengi labathengisayo
imfundiso le elibanika yona liyahamba liyekwenza izifundiso ezama-workshop imihlangano kuyini elikwenzayo sibili unxa kuyukuthi umuntu ufuna imfundiso
ngingathi mina siyenza khonokho kutsho ukuthi ama-workshops siyabe sesilungiselele dinge nje enxela khonoku indlelo izimali zakhona ezifunekayo ukuthi sifike kuze lezo ndawo ngibona ngithile ukuthi sesebenze izigama eziningi eZimbabwe nje I'm sure abanye abalaleli bayabelalele kathi bayakwazi ukuthi Emfretex sake safika ezindaweni zawo khona ngayo siyahamba kulezo ndawo sifike sibafundise senze lokho ukuthi esingathi mina yi-processing nxa elithatha khona izilimo zenilitshintshe angithathe into enjengokwenza umfusha for example ukuthi nxa lifuna ukuthi umfusha wenu liwenze ube muhle ube clean ungabi le nhlabathi liwenza njani liwupackage njani ngingayiza nje i-example kukeyoba le fair emesina lapho kwahlangana khona ama-ministers ethu amabili awanga uminister we-small enterprises umama unyoni nominister we-women affairs umama uthikhwinya bahlangana la ma-counterparts abo awe-south africa ngale kodwa kuvele kwakwenzwe i-fair eye-2 days, 3 days kubizwe omama ngahamba lami khona ngale njengomuntu osebenza labantu abayenza imisebenzi eyihlukeneyo khona ngale kufeya khona emisini emhlanganweni yona le ngafika ngabona-ke ababefake izinto zabo kumkhankaso lowo ababe-exhibitile ama-exhibitors ngabona omunye umama wayele mfushwa yakhe emihle ibhakishwe kuhle ifakwe le lebheli kuhle abanye nje befakile yabo labo eminye ivulekile ingaphethwanga ngathenga imfusha kamamalwana konke le mpupha yayithenga wayele mpupha yakhe yamabele layo le yayiphekhwe kuhle yafakwa le lebheli kuhle everything sembuza ukuthi kanti mama wena lafundiswa ngobani ukuthi upakishe izinto zakho so ye wenzeswa abanye abantu bonke abaningi bayebuya bethenga kuyo mamalwana wathi kini safundiswa yi-Emfretex
wena uvela khona Emfretex
mina ngivela khona into uyabona ukuthi silamahofisi amabili enye siyarari ngapha enyekobulawayo umama lo wayevela ngathi ensiza emangweni wensiza so babefundiswe bona ngabe i-ofisini yakobulawayo khona ngale mina alaso se-Emfretex ngathi hayi yimi udirector we-Emfretex umama lwana kodwa lami ngathaba sengithengile izinto zakhe ngingakezi ukuthi uwanga ngathi yabona kungenze ngathenga into imfushi yakho le ipakishwe kuhle iyakhanyela ukuthi clean bafaka le label everything le phone number kuhle so yinto esizinceda ngazo thina omama abalimayo lebanye abanye nje abenza imisebenzi yokuthi benze njani babambe njani izidingo zabo lezi ukwenzela ukuthi abathengayo bazithakazelile
yey bahamba khonapha ecingweni
on that exciting note Oh, that exciting note.
Yeah.
I would like to thank you, Mrs. Bango. I think I got it right this time.
Mrs. Bango, yeah.
We would like to also just keep you on the phone if you can hold on. We want to welcome our other guests. Talk Chingami Zaine Mufaro, Amai Margaret, Oshiki Pano Pachirongwa Chedu.
Tinoda kukurudzira varimi gore rino kunyanya mavarimi vechidzimai tichizwa kuti mwaka mupfupi pfupi tinoda kunyanya kukurudzira kutsvaga mbesa dzinodeedzwa nechirungu kuti mashort season varieties uye dziri mbevu dzakauchikwa tisangotora mbevu dzemudura todyara nekuti mvura ichatinonokei kunaya saka tinofanira kuti mvura ichingonaya tioneke takagadzira minda yedu kana zvichibvira dai tatobata inonzi conservation agriculture yemakomba iya vamwe vanoiti timba ufe asi ndinoziva kuti inonzi timba ugute nokuti paunogapo unokanda pagomba 15 centimeters vanenge wakachera dziya mvura ikanaya inonogara mugomba saka mvura painozombotiza kana masvondo maviri matatu kana mwedzi asi mugomba munenge makabatika mvura saka zvinotibatsira isusu sevarimi kuti tigone ku mbeu dzedu dzigone kushingirira tigone kuzowana gohwo rakanaka nokuti tinenge tadyara mbeu dzinokurumbidza kuibva pane masmall grains atinokurudzira
munga
kune mapfunde kune munga mapfunde zviyo ndo zvimwe zvezvirimwa zvatinokurudzira zvinokwanisa futi kuti tizvishandise pakubika sadza kuti tigone kuraramisa mhuri dzedu nokuti dzinokurumbidza kuibva zvekare dzinoshingirira futi nguva yekupisa kana nguva yekunge zuva ranyanya kupisisa mvura ikakurumbidza kutiza dzinoshingirira saka tinoda kukurudzira varimi kuti ngatigadzirirei minda yedu nguva ichiripo mvura painodonha dai zvaibvira tagona kuita inonzi dry planting yekugara tatowarika mbeu dzedu mvura painouya inowana mbeu dzedu dzave pasi yobva dzatongobuda hatichamirira kuti azopira mvura mazita kuti kune mvura inozonzi kukara hundi kune mvura ichazonzi chivi isusu tinenge tatosimuka sevarimi tatobuda mvura painozonzi yatiza isusu mbeu dzedu dzinenge dzataibva takutarisira kuita mhuri dzedu saka tinoda kukurudzira zvakanyanya madzimai kuti tisamirire kuti zvanzi tichazomirira kupihwa mbeu ende tinoda kuti sehurumendewo zvainombopa mainput zviya tikukurudzira kuti dai hurumende yatinzwawo semadzimai yatipawo mainputs nenguva kana zvichibvira fertilizer dzachona dzipiwo izvozvi kuti mvura painozodonha pasi munhu awanyika aine pokutangira pokuti mvura ichingonaya achitodyara achitokanda fertilizer yake pasi tobva tatosimuka nekudaro semadzimai
tombokubatsai muromo ipapo timbotora muteereri wedu mai Matizo Rofa pamwe vangange vane zvavangada kuvhunza tinokuchingamidzai nemufaro pano mai Matizo Rofa.
Hello,
tinokuchingamidzai nemufaro mai Matizo Rofa.
Ndinoda kuvhunza kuti ndohavo mai vachiti kwanzi tinopuwa mbeu tinopuwa chii ndaichida kuvhunza kuti pavo ndokupi kwavanopuwa havo mbeu.
Aiwa, varipo vari kuzvinzwira munogona kupindura henyu mai Hoshiki zviri kuvhunzwa namai Matizo Rofa. Imi muri kupi mai Matizo Rofa?
Ini ndiri kuno kwachivi.
Ehe, regai vakupindurei. Pindurai henyu mai Hoshiki.
Inini ndinorima ndiri kunonzi kuRasingora.
Ehe.
Saka kunomboita chirongwa chiya chinombopihwa varimi mafertilizers nembeu zve zvinenge zvichinzinonzi vari munhu achabatsirwa ne 0.2 hekta nehurumende. Saka ndochandiri kuti dai hurumende yagona kutipawo semadzimai nenguva kana vari vari kuda kutibatsira topiwawo nenguva towana kugadzirira kurima kwedu kutira kuti mvura painodonha paya tinenge takatobata mbeu yedu nefertilizer tobva tatokanda pasi hatichamirira kuti tichazotanga tazomirira kuti tichazonotsvaga kumasoro nechii asi tinenge tine pokutangira kudhara kunyanya kune vamwe vanenge vasina pokutangira
asi hatinyanyi kurudzira kumirira zvehurumende. Tinoti munhu ngaagara akagadzirira. Tine manyowa edu, mipfudzi yedu, madanga emombe. Tine zviuru zvedu, tinogona kutimba zviuru zvedu. Totoipfana takaisa mumakombe edu kana mumitsetse. Mvura painouya inowana tine patakagadzirira kugara. Tisamirire kuti tinozowana mhiri anozoya kuzotibatsira isu tisina kugadzirira.
Ndiyo inonzi zero tillage here iyoyo yekuhanzi timba tigute
conservation agriculture ndiyo zero tillage iyaya tinoita makombe yatinokurudzirwa kunzi tikati 15 centimeters gomba yekubvisa 15 centimeters kuenda pane rimwe plant inotibatsira zvakakosha kuti tikachera gomba redu iroro tikarikanda mufudzi tikakanda mbeu yedu panongonaya mvura gomba riye richabata mvura iya robva ratongo mbeu ichingobuda yobva yatongosimuka ichitoenda kana mvura ikambonzi yatiza asi mbeu iyoyo hairege kusimuka inotokura nekuti gomba rinenge rakachengeta unyoro.
Aiwa, pakanaka meno mai matizorofa kuti magutsikana here nezvamataurirwa namai Woshiki.
Handina kugutsikana nekuti isu kumwero kuno kwedu kwachivi mbeu hatipiwi tinozi tiri veMDC. Ndandagutsikana hangu nazvo pavari ngezvokuti usamirira hako kuti ndichapiwa mbeu nehurumende kana kungozvirongedzera iwe woga. Ini ndiri murume mukuru ndiri maine kogara chiita kuzenz chero nguva asi kuti chinoti nesa ndechokuti mari dzacho hatipiwi.
Aiwa, tapanzwisisa. Tinokutendai mai matizorofa kunge manga muri pachirongwa.
Kokuparidzanina mukaita vana vangu vari kuSouth Africa.
Aiwa, vakwadzisei henyu nhasi zuva renyu. Nasi zuva renyu remadzimai vakwadzisei.
Ndokwadzisa baba kere mwana wangu mukomana mukuru namatizi baba Finiasi nadimfoji baba Komi ndiwa vandinokwazisa vari kuSouth Africa. Ndisiti ndichiti muteerere vanangu pandinenge ndichitaura uye ndinonogwadziwa nekuti ndogara ndichikumesai kungoti mari Zimbabwe yaona tambai vanokurumwa namadzuru chidzuru dzamadzuru.
Aiwa, tazvinzwa mai matizorofa, muve nezuva rakanaka. Ndofunga vana venyu vazvinzwawo kuSouth uku. Aiwa, muve nezuva rakanaka.
Vanhu havo hakuna mabasa, hakuna mabasa, ngavatosevenza. Tadawa kuti nhasi vamugabe vawa kuindia uko.
Aiwa, tinotenda mai matizorofa. Tomboenda kune mumwe muteereri PJ.
Unkosikazi Xola Nyathi, siyakwamukela kuhlelo.
Siyakwamukela nathi futhi njalo mama.
Hayi, Studio 7 ngeyakho namhlanje.
Namhla nditshona phakathi wayo.
Sasisa ke ukuthi linalenzani khona ngapho ukuze lilani lingameleli ukuthi lize liyabelwe nguhulumende inhlanyelo nganye lokokulimisa lokunye kokuziphilisa nje empilweni.
Mina ngikhuluma ngiXola Nyathi eMadovo eChelanyemba Processing Center esibiza sithi iMadovo. Sihlangene singamawadi angu-4. Sakubona kufanele ukuthi singabomama sesizincedise njengoba siyalima izingadi. Khathe singasilima izingadi lezi zithelo esizilima sezisa ngaphi? Siyalima amatamatisi aboli. Sakubona ukuthi asihlanganisene amakhanda. Senzeni indlela yokuthi lezi zilimo zethu kuze zingasonakaleli. Siziprocesse lapha. Kodwa ngikhuluma nje okakathe sasingaqalisa ukuprocessa kodwa indle ukuthi isakhiwo sethu siphelile. Sikhangelele nje ukuthi sivula ngemva kwesikhathi esilandelayo esifitshane. Okukhona ukuthi thina lapha siyalima izimbida, amatamatisi, amagwili.
Nkosikazi Nyathi, ngizakuthi ubambe khona lapho. Bamba khona lapho. Ngizakubamba umlomo.
Njengoba kulezi nsuku ezithele nzele.
Nkosikazi Nyathi.
Abantu abaningi baphethe imikhuhlane.
PJ, I think today it's her day, but I would like to ask you to please stay on and to all our guests. Thank you for having, you know, been on our program tonight, and to all our listeners, we really thank you for your contribution. Please do not hang up. And for our radio listeners, as you know, now we're streaming. Go to www.